Blessing wakabvunza here muri MDCT kuti sezvo vari kutaura ivo kuti munhu anofanira kutungamirira nditsvangirai. Isisu tofanira kuita sei? Kunyarara chete kuti handizo, isisu tichienda kunokurukura. So zvinofanira kuti kana tese tichinokurukura, vave varege kuva neliberty yokutaura izvozvo, nokuti vakataura izvozvo, isiwo futi tinotaura izvozvo.
Asi vari kuti ivo chakunetsa apa ndepekuti panenge pane kakunyombana nyombana hongu, vanhu vanotaura kuti ningi ngaatungamiri asi munenge makuratidza kuti hampana kuwirirana apa.
Aiwa, tinofanira kuti takanyorerana MOU tichiti igwara rokuti titaurirane, tivhumirane muzvinhu zvakawanda zvakanyorwa muMOU. So even nyaya yekuti ndiani achatungamira coalition yacho haina kutaurwa, asi vamwe vedu vatanga kutaura kuti ningi ndiye anofanira kuti atungamirire coalition. So tikati aiwa, hakuna ngoma inorira ichiti pako pako, ngoma dzese dzinorira zvichiti pango. Ndi tinofunga kuti mainjuru banokwanisa kutungamirira nokuti havasati vapinda mureisi yacho compared to others vapinda pakawanda.
Asi kavamwe vanogona kuti mainjuru vanga vari muhurumende kubva muna 1980.
But vanga vasiri mutungamiriri wezano, vanga vari pazasi pamugave, nokuti mugave atungamirira zano kubva muna kuma 75 77. So as a result mainjuru hongu anga ari mugovernment, nesuwo tanga tiri mugovernment for 4 or 5 years 2009. So hazvirevi kuti kana munhu anga ari mugovernment haanga atungamirire kana kuti so kana zvichida izvozvo mainjuru afomerei party achitungamirira. Kutungamirira kufoma party zvinoreva kuti ndinoda kuti nditungamirire party yangu tihwine maelection ndipinde muhurumende.
Saka imi chii chamunofunga kuti mainjuru vangakodzera kuti vange vachitungamira? Zvii zvamuri kutarisa?
Ndinofunga kuti chekutanga ndofunga kuti ane moyo wakanaka, zve ane experience yegovernment, anga ari minista achiri muduku and achitungamira maministries akati wandei mukuchinjwa kwake, achigumisira ava vice president wenyika kwemakore gumi. So ndofunga kuti zviro kwazvo anofanira kuti kana zvichizvira atungamirire.
Saka mubato menyu mungati mune kubatana here pakuti nhaurirano dziitwe nemamwe mapato kana kuti vamwe havasi kufara?
Handizati ndaona vasiri kufara. Isisu takazvimisira kuti tipinde muhurukuro izvozvi kana tichizvipinda with an open mind. So handisati ndaona vamwe vanonzi havasiri kufara. Zvasiri kuvafadza chete ndezvokuti vamwe vatange kuti ningi ndiye anofanira kuti ave presidential candidate, chete ndizvozvo. But otherwise kwedu handioni munhu asiri kufara.
Asi kavamwe vanoti vatsvangirai vacho vanga vagara kwenguva yakareba vachipikisa, uye vari kuti varatidza nguva isei kuti vane vanhu vakawanda vanovatsigira zvichienzaniswa namainjuru.
Ameno, kana tatanga nyaya yekuti vane vanhu vakawanda, tikakutaura kuti nesuwo tine vanhu vakawanda muchati kudii? Nokuti mezha yevanhu vakawanda ndezvokuti hongu mugore rakati ndakawana maMPs akadai, isisu hongu hatisati tapinda mumakwikwidzo emaelections. Asi zvakaitika kare muma 2008 kana ku-2013 madhemographic enyika achinja zvikuru, ende hazvisiri chokwadi kugara chibata kuti ningi ane vanhu vakawanda.
Saka inini semaonerenyu chii chinoita kuti vatsvangirai vasakwanisi kunge vachitungamira?
Aiwa, inini ndati mainjuru ngaatungamire. Ndiwe wepati yangu. So kana ndichipinda mumanegotiations ndikabvunzwa kuti munoda kuti kuve ani anotungamirira, ndichataura kuti ndimainjuru.